mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara vaudza Studio 7 kuti vanorwadzikana zvikuru nekureba kwenguva vasina ruzivo rwekuti zvii zvakaitika kumurume wavo.
Ichai Dzamara asati aonekwa murume wangu, and chinhu chinorwadza kuti ndiri kurarama ndisingazivi kuti ari kupi for 6 years ini nevana.
Amai Dzamara vati kunyange hazvo matare akati mapurisa atsvage vadzamara, hapana zvavati vanzwa kubva kuhurumende. Vatiwo vanoshushikana nekuti hurumende haisi kuratidza kana chido chekuongorora nyaya yekushayikwa kwemurume wavo.
Ini ndinozwa kuremerwa kurwadziwa chaiko kuti ndiri ngorarama murume wangu asipo, ende gavhumendi yezimbabwe iri kungoita kunge kungeite anasi asinatombobvira akararama. Those hapana action yavari kutora, hapana zvavari kuita.
Mumwe wevanhu vairatidzira muAfrica Unit Square navadzamara vaCharles Nyoni vatiwo vanonetsekana kuti zvakataurwa nematare zvekuti mhuri yekwadzamara inge ichiziviswa nezveurongwa hwekuvatsvaka hazvisi kuzadziswa nemapurisa.
Haikoti vakapa mutongo wekuti mapurisa anovarifeya nyaya yekushayikwa kake ave achipa maripoti kumhuri yekwadzamara mushure memasvono ndomaviri oga oga kuti vavapapi nenhau iyi, zvisinei kuti havana kuzviita kana havana kubvira vateedza mutongo uyu wedare rekumusoro rehaicourt. Zvinoratidza izvo kuti hurumende yedu yezimbabwe haina kuzvimisira kuti itsvage kana kuti ipe umboo hwekuti chii chakaitika kune umwe wedu wataishanda naye Itai Dzamara.
Vachitaura pamusangano wakokerwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum, varwiri vekodzero dzevanhu vati vanoda kuti hurumende ikoshese tsvagurudzo yekuti chii chakaitika kuna vadzamara. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaBlessing Nyamaropa vaudza Studio 7 kuti hurumende ndiyo ine masimba ekuchengeta munhu wese munyika, nokudaro inofanirwa kubudisa pachena kuti chii chakaitika kuna vadzamara muna 2015.
Takatarisa nyaya iyi hazvirevi chete kuti hurumende ine basa rekutsvaga nyaya iyi nekuti ndiyo iri responsible. Tikuti even hurumende kana ichiti it was not directly responsible, tikuti hurumende ndiyo ine masimba ekuona kuti vagari venyika vachengetedzwa. Saka naizvozvo inofanira kunge ichipa tsvagurudzo ichiudza veruzhinji kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Vanyamaropa vabvumawo kuti pari zvino hapana ruzivo rwuri kupiwa Magweta nemapurisa mukuferefeta kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Magweta takaenda kumatare hongu tikawana mutongo wedare wakabuda waikurudzira kuti patsvagurudzwe kuti chii chakaitika kuna vadzamara. Magweta nemapurisa pane dzimwe nguva vakamboenda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vatsvagurudze vachinyora zvemaripoti ekuti chii chinenge chakaitika. Asi pari zvino zvinenge zvatidererei, hatichaoni maripoti achiuya kuti ndirapi matanho ari kuramba achitorwa mukutsvagurudza kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanzi vanga vari mumusangano kusvika panguva dzataenda pamhepo. Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Vadzamara vakapambwa mumusha weGlenview musi wa9 kurume 2015 vachida kugerwa musoro wavo. Vadzamara vakasiya basa rekutora nhau vakatanga kuratidzira muAfrica Unit Square vachikurudzira vaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa. Kubva musi wavakapambwa kusvika pari zvino hapana anoziva zvakaitika kwavari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.